vanotungamirira rimwe remasangano akazvimiririra rinobatsira madzimai anenge ashungurudzwa remusasa project amai netimusanhu vanoti kuondomoka kweupfumi munyika ndechimwe chezvikonzero zvavanoti zviri kuwedzera kushungurudzwa kwevanhukadzi.
Semusasa tiri kuona kuti nyaya dzemhirizhonga yevemadzimai nevanasikana iri kuti wandei, ende patiri kuona chiri kunyanya kukonzera kudaro zvizhinji zvacho zviri kuenderana nekutamburuka kuri kuitika munyika medu. Kune nyaya dzokuti yezvino vazhinji madzimai ari kukwanisa havo kuenda kumisika achikwanisa kuriritira mhuri, asi tinoona zvakare kuti vazhinji varume havasi kumabasa, ende zvazvaita izvozvo zvaita kuti muve nekutaudzana kwakanyanya nemhirizhonga mudzimba, nokuti varume havana kujaira kugara mudzimba vasingaende kubasa, nokuti murume unokura achinzi ndiye samusha, ndiye unofanirwa kuriritira mhuri, asi vazhinji havachakwanisi kuriritira mhuri idzodzo.
Amai musanhu vanotiwo vanotarisirwa kupedza dambudziko remhirizhonga wakaita semapurisa mudzimwe nzvimbo wari kure nemadzimai. Vanotiwo matare dzimwe nguva haasi kukoshesa nyaya dzemhirizhonga.
Tiri kuona kuti tine dambudziko rakanyanya kune avo vanotarisirwa kunge varivo vanopedza mhirizhonga kana kuti vanodzivirira mhirizhonga. Madzimai atinoona pano mazhinji anochema kuti dzimweni dzenguva mapurisa chaiwo haasi kuwanika kwavanenge vachigara. Kune dzimwe nzvimbo dzatinoshanda kwekuti mapurisa anenge ari kure zvakanyanya nemadzimai, kuti kana mudzimai iye arohwa usiku aonekwa achifamba achienda kunogona kunge kuchinetsa. Saka unoona kuti patinotaura nezvemhirizhonga zviya, vazhinji chero vakarohwa chero vakashungurudzwa vanoona zvakare zvisina zvazvinobatsira kuti vakwanise kunge vachibuda mudzimba vachienda kunomangara because mapurisa anenge ari kure. Tikaenda kana kumakosi unonzwa zvakare madzimai achiti tinogorega sei kukurohwa zvichiramba zvichinyanya kuwedzera, nokuti kumakoti kwedu chero ukaenda wakarohwa nyaya idzodzo hadzinyatsotariswa neukoshi sezvinoita kunge munhu aba kana mbudzi kana huku chaiyo chaiyo.
Muzvare Glanis Changa Chirere avo vanoshanda nesangano reInstitute for Young Women Development vanotsigirawo mashoko amai musanhu vachiti dambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai munyika riri kukura. Muzvare Changa Chirere vari kukurudzira kuti mapazi ehurumende asimbaradzwe pamwe nekudzidziswa kuti dambudziko iri ridzike.
Chimwe zvechinoda kuitwa inyaya yekusimbaradza mapazi ehurumende anonga fanura kunge achishanda nematambudziko iwawa akaita semapurisa. Kunodawo zvakare dzidziso yakasimba kuti mapurisa vawanikwe vachigamuchira kuti dambudziko regender violence yatova nyaya yavanofanirwa kunge vachitonga zvinoenderana nemitongo iripo, haisi nyaya yokuti vanoti mudzimai kana kuti munhu asangana nedambudziko iri akanomangara vomubvunza kuti iwo wanga waitei kuti uzorohwa kana kuti ndezve mumusha menyu endai munogadzirisa.
Mumwe wemadzimai akashungurudzwa ari kubatsirwa nemusasa asina kuda kudomwa nezita anotairowa zvikuru kunyange zvazvanga akazvitakura.
Aindirova chaizvo kundirova apa ndaine nemimba nebhanidzinga nevana vangu nemimba nemwana wani nemwana wekune 2 years nebhanidzinga. Saka ndaindoshayiko kuenda pandakazoenda kutendekukoto apa ndaenda ikoko vakazobatsira vakaita kuti ndive kuuko ndava kunoko kuti ndio vakandinyorera tsamba kwaindiwe kunoko vandauya kunoko ndipo vandopa vakazondibatsira ndikaenda kushewuti. Aindirova ndikamona dai saizi kwaiva kurohwa ndairohwa ndine mimba.
Vanorwira kodzero dzemadzimai vanotiwo kunyange hazvo kune varume vari kushungurudzwa, madzimai nevanasikana vari kushungurudzwa ndo vakanyanya. Vanorwira kodzero vanotiwo ibasa remunhu wese munyika kupedza mhirizhonga. Kunyange hazvo paine mutemo unoranga vanoita zvemhirizhonga, mutemo uyu hausi kushandiswa nemazvo nepamusana pezvipingaidzo zvakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.